Kumbure redu romutemo rezanupiyefu rakajeka zvikuru rinotaura iro kuti pamakore 5 ega ega panofanira kuitwa Congress. PaCongress iyoyo ndopanosarudzwa mukuru wepati, president wepati. Iye president wepati ozosarudza mavhaisi ake. Saka asi kana pakaitika vacancy 5 years dzisati dzasvika, panoitwa inonzi special Congress. Inoita kuti vanhu vasarudze munhu anenge achizosiyiwa president anenge vaparegedza basa. Paspecial Congress ipapo, anoda upresident anosimuka ega iye kuti ndii ndoda kuita president, osarudzwa navanhu paspecial Congress, owana majority yamaprovinces anomuti uyu toda kuti aite candidate. Kana abvumidzwa kuita candidate, ouya paspecial Congress ozovhoterwa.
Vagutu, zvakajeka here sezviri kutaurwa navamangwana, nekuti vamwe vanenge vanoti vamugabe ndo vane masimba anotogona kutodarika bumbiro remutemo webato racho.
Unoziva zvezanupf blessinga kungotaura pabepa ndo zvakanyorwa zvataurwa naComrade Mangwana, asi mukuita handizvoba. Tose tinoziva ka kuti zanupf ivamugabe, vamugabe ndo zanu zvavanoti one cent of power yaya vanenge vachitoreva kuti simba rose kuna vamugabe, ndo vanosarudza, ndo vanoita zvose. Saka apapa ukaona zvinoitika ndezvekuti ukaverenga constitution yavo nezvavanenge vachizoita ivo mukuita chaimo, handizvoba. Tose tinoziva kuti hapana kana munhu mumwe zvake vamugabe varipo vari vapenyu angada kuvachallenja muzano, kwete kuti vanenge vasingadi kuvachallenja pachena, asi kushiya nekuti vanoziva kuti mukuru uya ukataridza iwe kuti waudawo kutora chinzvimbo chake. Muchirungu anoti hanzi consider yourself a dead man walking. Woziva kuti pako pakuperera.
Vatengesera kadhi Mangwana havangakomeri ZANUPF vasinambopinda mubato medu isusu from 1963.
Aiwa Blessing, ndopangadini ndine flow Blessing, ndiwe moderator Blessing, asi ndapedza kubwereketa kaini.
Alright, tiko tigaga tigwe vagutu.
Zana, handisandamboipinda kusvika ndipinde muguva mangu, handipo ndakapinda muzano. Ndipinde muzano kana chisina changu chaizvo hachisi kupinda muzano, ndoda kuti vateereri vanzwisise ipapo. Saka ndazadangotsanangura nekuti ZANUPF is a one man band. It's a fully fledged dictatorship.
Alright, vamangwana taura itinzwi.
Nhasi newspaper riri kutaura iro kuti vatsvangirai vati kana tasarudza masenata ndo vega vane right yokusarudza munhu kuinda kusenate. The father of democracy called Tsvangirai anoda kusarudza iye masenata on his own. So vagutu ngavagadzirise lack of democracy yamupati mavo.
Vagutu,
zvanyorwa mupepa ndinoda kutaura kudoma bepa racho nezita renyuzi handizvoba.
Ndodzoka kwamuri vamangwana, tiri kunzwawo kuti vamwe mubato renyu zvikuru kumadzimai vari kukurudzira kuti vamugabe vadome munhu anozovasiva. Ndo zvinenge zviri mubumbiro remutemeri, zvinofamba sei? Vamugabe chete ndo anosarudza here kana kuti vanhu?
Vapresident vedu vakagara vachitaura over and over again kuti ivo havasarudzi munhu anovatsiva. Munhu anovatsiva achabva kuvanhu, ivo vakabvawo kuvanhu. Every 5 years vanodomwa navanhu vachidzokera pachigaro nokuti vanhu vachiri kuvada. Kana vaakuzobvawo pachiuya umwe, anofanira kubva kuvanhu. Pfungwa dzavanhu hatingadzistopi, asi ndozva kuti president vanotevedzera constitution yedu yepati inotaura iyo kuti achatungamirira ZANUPF anofanira kubva kuvanhu. Achavatsiva kana nguva yakwana, achabva kuvanhu.
Vagutu,
kana vaakuti vamugabe ngavachidoma success, zvakutoreva kuti vakutoti pakiti yayo kumba kwavo. Inototi munhu anoti ini ndichada kusakisidwa nanhenzi,